mugari wemumusha wekwa mcheke vanikson kwirirai vati danho ratorwa nehurumende iri rinodzvanyirira vanhu vanofanira kunge vachishanyira hama dzavo panguva yezororo
inini zvinhu izvi zvaitwa izvi ndoona sekuti zvinokakudzvanyirira vanhu vanhu vaifanira kuti vafambefambewo vachiinda kumisha vachinoitawo manyaradzo vachinoitavo vachiinda kudzichechi nokuti muri kuona kuti ike zvino inguva yeeaster vanhu vanofanira kunge vachinamata mwari wavo nokuti musiki ndiye unopa upenyu saka ndaiona sekuti dei hurumende yatirerutseini vanhu vatifambefambei asi kuti vanhu vafambe vakangwarira vasazonyanya kuunganisa kuzoitira kuti covid inozopararira asi vangoitawo vakangwarira
mumwe mugari vafrancis mapinguro vatiwo hurumende yaisafanira kurambidza vanoda kushanya vari mukati menyika asi kurambidza vanobva kunze kwenyika vachishandisa mabhodha
isu chimiro chaitwa ichi nesarudzo yaitwa nehurumende yedu hatina kuifarira nokuti paeaster ndobva tatichitarisirawo kuti vanhu vachibva kumabasa nekwakasiyana siyana vanosvika voungana vogadziriswawo zvemusha vamadzvisangana zvinoda kugadziriswa zvichisangana zvichigadzirisika manje apa kana vatodaiwo zvotorewa kuti hatichatosangani ivo dai vavhara bhodha nezvimwe izvi asi tiri kuona kuti maindustry travel ari kungopfumidzwa saka hazvidetseri plus manhamba ekorona yedu achiri akangonaka hapana chati chakwira vangadai vangomonita bhodha ravo izvi nezvimwewo asi vaimbotirega tichifamba tichiendawo kumisha dzenu
asi mumwe mugari wekuvictoria range vada kuzikamwa nekunzi amai shereni vati hurumende yatora vanhu vakanaka nekuti denda iri rinowedzera pazororo apo vanhu vanodambura nhembe nekufara vakaungana
semugari wemumasingo tinoona kuti zvaitwa nehurumende zvakanaka zvokurambidza vanhu kufamba chero vana kuti vasabva kumabhoarding schools vachiya kumba because if we think back like in December ndo pakazoita disaster yekuti takazova nepeak yethis covid muno munyika nei mhaka yekuti vanhu vakanga mabhodha anga avhurwa vanhu vabvumidzwa kutravela so people were mingling all over and macrowds anga akawandisa saka ndo zvakazoita kuti pave even death rate yedu ikwire mainfections akwire zvinhu zvedu zvisafamba zvakanaka saka kutorambidza vanhu kwakanaka because tingaramba tichidzokera pachinhu chimwe chete tikapinda muthird wave this is a very noble idea yaitwa nevakuru wenyika
izvi zvatsigirwawo navatomas makenje vanoti vanhu vakaungana vachiita zviitiko zvemhuri dzavo pamwe nekushumira vachipembera zororo iri zvinogona kutounza wevhi yechitatu yedenda recovid-19 vanhu vakawanda vakarwara apo uwandu hwange hwava kuderera munyika mutauriri wekomiti yecovid-19 mumasvingo varogers irimai vakurudzira vanhu kuti vakoshese mitemo inobata denda recovid-19
imwe nyaya ndeyekuti tine vamwe vanoda kufamba nzendo dzakareba kuenda kumamisha nguva inoi tokurudzira kuti vanhu vanga vasafambe ngatirijusei mamovements tigare panzvimbo imwe chete kana mukatoona hurumende izvozvi yakatoti vana vezvikoro ngavatogara vari muzvikoro vari mabhodhino vasaende kumamisha inyaya iyoyo yekuti denda iri tikwanise kuridzivirira kupararira kwaro imwe nyaya ndezvakare ndeyevanhu vanomwa doro havasi kukurudzirwa ba kuti vange vachiungana vachimwa doro vari mapawa kana mumanight club hapana mabhawa nemanight club ari kubvumidzwa kuopareta vari kumwa doro vanomwa vari kudzimba dzavo
zvichakadaro munhu mumwe chete akafa nedenda recovid-19 nezuro uye vanhu makumi maviri vakabatwa nechirwere ichi vanhu vakabatwa nechirwere ichi vava zuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana masere nemakumi mashanu nevasere 36,858 vakapora vave zviuru makumi matatu nezvina nemazana matanhatu ane makumi matanhatu nevatanhatu 34,636 uye vashaya nechirwere ichi vave chiuru mazana mashanu nemakumi maviri nemumwe 1,521 vanhu vabayiwa nhomba kekutanga vave zviuru makumi manomwe nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevana 72,944 ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.